Achitaura pakucherechedzwa kwezuva rekuremekedza kodzero dzevanasikana, iro ratanga kucherechedzwa pasi rose nhasi, amai tsvangirai vati vanasikana kana vakadzidza zvakakomba zvinobatsira mukusimudzirwa kwevanhukadzi.
When girls are able to stay in school and avoid being married early, they can build a foundation for a better life for themselves, their families, and participate in progress of their nations. I therefore appeal to the nation to take urgent action to end the harmful practice of child marriages, enact and enforce appropriate legislation to increase minimum age of marriage for girls to 18 years, and also raise public awareness about child marriages as a violation of girls' human rights.
Nokudaro, amai tsvangirai vakurudzira madzimai kuti agare achipangana mazano nevanasikana vavo kuitira kuti vanasikana vasatyorerwe kodzero dzavo.
Ibasa redu, iresponsibility yedu kuti tichengetedze vana vedu. Ndinoti iye zvino madzimai emazuva ano makakomborerwa nekuti yanguva yekuti munogara muchitaura nyaya dzakasiyana siyana dzino machallenges anowanikwa nemwanasikana. Unlike isu pamwe nguva yatakakura zvaityisa kuti mai vataure nyaya dzakawandika kudaro nemi, saka sometimes taizoka abuse kwatichinyarara nekuti zvaitotyisa kuti zvinotaurika chirudzii. Saka ndinoda kutenda veGirl Child Network nebasa iroro rekuramba vachikurudzira kuti vana vedu vasaabhuswe, vana vedu vasagumisirwe upenyu hwavo panzira.
Izvi zvatsinhirwa nemutungamiri wesangano reGirl Child Network muZimbabwe, amai Edna Masanga.
Kuvabereki nekuvana ndinoti chikoro ndo chakakosha. Kukudza mwana, kumhanya, tinozva kuti ukamhanya unopedzisira wagumburwa ukadona. Tikarodza mwana ari mubiki anopedzisira azoita mwana ofa. Kune zvakawanda zveutano zvinoafekta vana vedu vakarorwa vari vadiki. Saka tungoti dai tikakurudzira vana kuti vaende kuchikoro vaneche potential yavo vave vanhu vanoyemurika.
Amai Masanga vati kubva muna kubvumbi wegore rapera kusvika muna kubvumbi wegore rino, sangano ravo ratambira nyaya dzinodarika zviuru zvina dzevanasikana vari kutyorerwa kodzero dzavo, zvinosanganisira kubatwa chibharo pamwe nekusaendeswa kuchikoro.
Vana vanouya pano paGirl Child Network vachitiudza kuti vabatwa chibharo, vashungurudzwa, havasi kuenda kuchikoro. Isu seGirl Child Network tinovabatsira, tinovhura mafaira remwana wega wega anouya pano. Saka manhamba atinotaura iwaya mafaira acho tinawo.
Zuva rekucherechedzwa kwekodzero dzemwanasikana rakasendekwa parutivi neUnited Nations uye ratanga kucherechedzwa nhasi pasi rose. Muna zvita wegore rapera, UN yakasendeka zuva iri parutivi ichiti kodzero dzevanasikana dzinofanira kucherechedzwa sezvo vanasikana vazhinji vari kutyorerwa kodzero dzavo pasi rose. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Thomas chiri pasi.